Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu, Gumiguru 24, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tendo atumakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano reInternational Trade Union Confederation roshoropodza hurumende zvichitevera danho rayo rekubvisa vanhu mumigwagwa isina kuvatsigira nezvekuita.
Nengo dzeMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakarohwa kuchitungwiza nemusi wesvondo dzinotadza kumiswa pamberi pematare edzimhosva sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa.
Mabhanga emunyika ochema-chema achiti hachina mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano rinomirira masangano evashandi pasirose reInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC rinoti rinoshoropodza zvikuru kubviswa nechisimba kwevanotengesera mumigwagwa zvichitevera kurudzire mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Sangano iri rakanyorera vaMugabe tsamba richiratidza kunyunyuta kwaro uye kuvayeuchidza kuti hurumende yavo iri kutyora bumbiro remutemo wenyika pamwe nemitemo yepasirose. Mutsamba yavo kuna vaMugabe, munyori mukuru weITUC, Amai Sharon Barrow, vakati sangano ravo rinokurudzira kuti hurumende imise kudzingwa kwevanhu mumigwagwa uye kuti itore matanho ose anokodzera ekuona kuti vanhu vose ivava vagariswa patsva. Mutevedzeri wechipiri wemunyori weZimbabwe Congress of Trade Union, ZCTU, vaThomas Mashingwe, vanoti sangano ravo rinotsigira chose danho reITUC nekuti vazhinji vevari kutengesera mumigwagwa vashandi vakarasikirwa nemabasa vave kutsvaga kurarama. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMashingwe pamusoro penyaya iyi.
Zvakaita ITUC inozvitenda nekuzvikudza nekuti maonero avo nemafungiro avo ndo mafungiro edu isu sevashandi weZimbabwe Congress of Trade Unions. Iri kuti nyaya yemavenda inyaya yakagadzirwa yakasikwa nehurumende yeZanzibar nekuti mabasa hakusisina makambani akavhara. Chechipiri ndevekuti vari kunzi mavenda iwavo vazhinji vavo vakadzingwa mabasa pakaitwa judgment yadzidya usiku ya2015 iya. Ndo washandi wawa mavenda kuti variritire mhuri dzavo.
Munoona here vaMugabe vachizotora matano zvichitevera tsamba yatinonzwa yakanyorwa neITUC kwavari pamusoro penyaya
iyi? Vanogona kusatora kana kutora matano panyaya iyoyi, asi zvava pachena kuti pasi rose iri kuona kuti vanhu muZimbabwe wari panguva yakaipisisa yeudzanyiriri. Saka izvozvo zvinovabisa chimiro kwavanofamba.
Totarisawo zviri kukurudzirwa neITUC zvekuti vanhu iva vange vachiwaniswa nzvimbo dzekuseenzera. Mungaona zvichiitwa here izvo?
Ndo zvatinokurudzirawo nesu, asi maonero edu ndeyekuti hurumende iyoyi iripo iyi haidi vanhu. Saka kuti vagadzire vanhu kwekuti vashandire zvitori kure navo. Dambudziko revashandi revarombo muZimbabwe raane makore anopfuura makumi maviri. hurumende havadiba kugadzirira vashandi varombo kuti upenyu hwavo huite zvakanaka. Saka hationi vachiita chimwe chinhu.
Vanga vari mutevedzeri wechipiri wemunyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU vaThomas Mashingwe vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Nengo dzeMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakakuvadzwa mumhirizhonga yakaitika uchitungwidza nemusi wesvondo dzakundikana kumira pamberi pedare sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa. Zvichitevera chikumbiro chaiswa mudare nemagweta enhengo idzi, dare rati vaDilma Amos Kaliati nevamwe vavo vaviri vazodzoke kudare kana vachinge vanaya. Vakaliati vachiri muchipatara umo vari kurapwa, asi vamwe vavaviri vakaburitswa muchipatara nezuro. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakarwiswa ndidzo dzave kuenda kunomiswa pamberi pematare. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura navaGutu kuti tinzwe kuti zvafamba sei kudare redzimhosva.
Muchirungu tinoti iyo yaikapostponed nokuti mumwe wedu komana wechidiki anonzi Deo Makariati akakuvadzwa zvakaitisisa zvokuti atori muchipatara pari zvino, zvokuti haangakwanisi kuti angapinda mukoti ari mustate ari iyoyo. Saka ndinofungira ini kuti ndo zvimwe zvezvikonzero zvasakisa kuti nyaya isakwanisa kuti ingaenderera mberi, nokuti vanenge vachida kuti vose vari munyaya vavepo.
Takataura nemukuru wevechidiki webato renyu achiti havachakwanisa kuramba vakangopeta maboko vanhu vavo vachirohwa, munoti chinyi nazvo?
Vahwande, ndoona kuti ndiijekese ipapo kuti bato redu isu ibato rorunyararo. Tiri bato kubva patakavambwa, tiri bato rinotevedza mutemo, tiri bato rinoita zverunyararo, tiri bato risingaiti chibanditi zvomusindo. Zvataura vechidiki vedu ndeyekuti tingasvika kupi tichingopondwa tinyerere? Havana kuti ivo vakuda kunoita zvemusindo.
Saka imi muri kuita sei kuti zvinhu zvakadari zvisaramba zvichiitika?
Isu tinoramba tichingokurudzira vezvematongerwo enyika, mapato ose, kuti politics hazvirevi kuti ngativurayane, ngatipondane. Kuva mumapato akasiyana hazvirevi kuti tava kunzi yava hondo. Ngatitei politics dzine hunhu.
Munoti chinyi kuzanu PF?
Tinoda kukurudzira vezanu kuti vataurewo nemayuth avo kuti vavadzidzise vana ava kuti bodo handizvo zvinoitwa mupolitics. Politics ndedzekuvaka nyika, hadzisi dzokutemana nemasanho, pondana nemaponda nokukuvadzana kwete.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa chekutanga chekunyoresa vanhu kuti vavhote chiri kupetwa mangwana. Vagari vemunzvimbo dzakaitwa chirongwa ichi vachinyunyuta vachiti vari kutyisidzirwa nevatsigiri vezanu PF. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikamu chekutanga ichi chinopetwa mangwana kuchiredzi mwenezi pamwe neChivi South, uko kunonzi kwakanyoreswa vanhu vashoma zvichitevera zvipingaidzo zvakawanda zvakasangana neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Masangano anoongorora kunyoreswa kwevanhu Masvingo anoti haasi kufara nekushomeka kwevakanyoresa kuvhota vachiti zvinogona kukanganisa sarudzo dzegore rinouya. Mutauriri weMasvingo Human Rights Trust vatine mapingure vanoti havasi kufara nemaperero aita chikamu chekutanga chekunyoreswa kuvhota sezvo vanhu vazhinji vange vachityidzirwa.
Women Rights Trust hatisi kufara nezvakaitika. Vanhu vakarejista vashoma sazvikuru. Izvi zvakakonzerwa nokuti pakazopinda politics in play mukati momo, mokuti vanhu vanga vakunzi Command Agriculture vodiwopuwa maserial number, votoregwa voudzwanzwa serial number iyoyo inozoratidza vanhu kuti kavhotera pasipo unoonekwa zvichinzi unofanira kuvhotera rimwe bato. Saka zvinenge zvakaregera kubato rimwe. Saka vanhu vanorejista kuvhota vatozoita vashoma, nekuti vanhu vanotya kurohwa, especially veopposition vanenge vari padisadvantage.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano weCommunity Tolerance and Reconciliation Development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti vanhu vazhinji vakataza kunyoresa kuvhota pachirongwa chekutanga.
Chirongwa chekuti vanhu vange vachexercise right yavo yekuti vavhote nekuvhoterwa chakanaka chaizvo, asi dambudziko rakaitika paseki nderekuti vakauya kuvanhu vasina kugadzirira. Tikatarisa nyaya yemavhota educators akanga achitenderera, akauya 1 week before ivo vauya kuzoregister vanhu. Saka soko ranga risati ramwirira muvanhu, uye vanhu vacho havasi kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei uye zvinoitirwa kupi. Saka kushayikwa kweinformation muvanhu mumatunhu akaita sana Mwenezi, agara asingabati redio, kusingasviki manewspaper, hakusviki kana hakuna kana community radio station. Saka information vanga vagara vasitorina. Vanhu vakawanda vemumwenezi nomuchiredzi havana kunge vachikwanisa kunge vachiregista kuvhota. Izvozvo ndo zvimwe zvedambudziko ratakasangana naro tichiona, plus vakapiwa madays mashoma ekuti vange vachiregista kuvhota. Saka vanhu vazhinji vachasara vasina kuregista kuvhota.
Asi vamwe vagari vari kukurudzira ZEC kuti ivandudze chirongwa chedzidziso painotanga chikamu chechipiri kune mamwe matunhu anosanganisira Masvingo nedzimwe nzvimbo dzekwaChivi dzakasara. Vatoma Zinduru vekwaNgundu kwaChivi ndomumwe wavari kukurudzira ZEC kuti ivandudze chirongwa chedzidziso panhau yekunyoresa kuvhota.
Vanga vasina kuadvertisa, taka tisingazivi kuti izvozvo zvotanga rini zvikopedza rini. Saka tinotarisira kuti ivo veZEC devagona kutibatsira pavanoenda zvavo kuna mamwe matunhu vakwanise kuti vadzidzise vanhu.
Kunyange mukuru weZEC muMasvingo vaZEC Spudurai vasina kubatika kuti vatipe maonero avo pakupetwa kwechikamu chekutanga. Mashoko abuda muZEC anoti vanhu vakanyoresa pachikamu chekutanga munyika yose vari pasi pemiriyoni. ZEC inotarisa kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa chose. Chikamu chechipiri chinotanga musi wa29 Gumiguru muMasvingo nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Munoziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South East and West; Manicaland, Chipinge Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East neWest, Mutare, South neWest, Buhera South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani North neSouth; Mount Darwin North neWest; Mashonaland East, Mudzi North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje Central, East, North neWest; kuMasvingo, Chiredzi East, West, South neNorth; Mwenezi East neWest; Chivi South; Matebeleland North, Lupane East neWest; Binga North neSouth; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapfungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko uye vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaGeorge Harambe vanoti vaMugabe havana kumbobva vadomwa neWorld Health Organization saGoodwill Ambassador zviri pamutemo. Vachitaura pamusoro pekubviswa nyembe kwakaitwa vaMugabe neWHO nemusi wesvondo, vacharamba vakati vaMugabe vakanga vasati vadomwa zviri pamutemo kuburikidza nekupiwa gwaro rinoratidza kuti vaitwa Goodwill Ambassador. Asi mashoko avacharamba aya anopesana zvachose nezvakaitika kumusangano wakaitirwa kuUruguay, uko WHO yakabuda pachena kuti yakanga yapa vaMugabe chiremera chekuva munyarikani weWHO muAfrica anenge achiona nezvirwere zvisingatapuriranwe.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Paramende yedunhu reKurdistan riri muIraq nhasi yati sarudzo dzemutungamiri wenyika pamwe neparamende mudunhu iri dzichanonoka nemwedzi misere mushure mekunge mapato ezvematongerwo enyika akundikana kuisa nhengo dzichakwikwidza.
Mumwe mukuru mukuru pamwe chete nemuongorori wezvematongerwo enyika vanoti vagari vemubhuku remunije rakaurayirwa mauto mana ekuAmerica mwedzi uno vanogona kunge vakanonotsa kufamba kwemauto aya senzira yekupa mukana kune vaivahwandira kuti vavarwise uye kubatsira kuti mauto aya apinde musungo wevarwisi ava.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kana vemabhanga varamba vakatsika madziro vachivanyima mari dzavo. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemutungamiri wesangano reBankers Association of Zimbabwe Dr. Charity Jinya ekuti vemabhanga havachakwanisi kupa vanhuwo zvavo mari dzavo sezvo vari kutanga vapa vemakambani anotengesa zvinhu kunze kwenyika vachiti mabhanga pari zvino haana kana mari yakakwana yemabond notes kana yedzimwe mari dzekunze dzakaita semadhora ekuAmerica. Dr. Jinya vanoti vanhu ngavatenge nemaATM cards. Asi vabiti vanoti vari kushamisika kuti vebhazi vanodei pahuku yemweni nekuti dambudziko rekushomeka kwemari riri pakati pehurumende yakatora mari idzi mabhanga nevanhu vacho.
It's a question of time before magweta aenda kumatare. Remember kuti mugore ra 2006 to 2008 mari dzakatorwa dzevanhu dzanga dziri maaccounts aizima FCA ayaya. Dzimwe dzacho dzikafinansa election. So and all along mabhenga aya aiita nharo achiti ano it's an act of God inonzi pachirungu kana palatin vis major. Mari yatorwa necentral bank so hatikwatse kukupai. But kune kambani yakaendesa bank rinonzi Standard Chartered. And of all people it was actually a Chinese company. Supreme Court nemutongo wakatongwa namai Justice Ziyambi kati vapei mari.
Mashoko avabiti atsinirwawo nenyanzvi munyatso zveupfumi vachionawo nezvevadzidzi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano.
Asi haisiyo nhawe kuti vanhu vati hanzi hatikupii mari kutoita meeting kutoti hanzi hatikupii mari topa maexporters. Vaifanira kuta tinodambudzika asi mukati pamwedzi mitatu mishano chatera tichanga taisa mamesha zvakati nekuti tinotarisira kuti hati une mari yedu unofanira kutipa mameshas. Hatisatamboona isusu munyika pekuti mabhengi charo ukangaona chikwezi nebhengi hari kusiba.
Vatiwo vanhu vakawanda vave kuona zvisina kukodzera kuenda kumabhanga nekuti havadi kufambira dhongi rakaora.
Vanhu vari kupuwa maroso, kupuwa maroso chaiwo, maroso unovanzi here blessing macoin. Unobva une njukumba yemacoins uri ukasasunga bhurugwa netambo yerwodzi yekuti mani rodona nemacoins. Hapana mari yekuvhuwa $20, $30 waita lucky, wamira mukiyo kana kuti mazuva mangani. Saka vanhu nyaya yekubhengi vazhinji havachaende, vakungoziva kuti kwakafira kitsi.
Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti nemamiriro akaita zvinhu zvakakosha kubatsira vemabhizimisi. Asi tabvunza vaJabangwe kuti zvinobatsirei kupa vanhu vanogadzira zvinhu kuti vagadzire zvinhu vachitengesera vanhu vasina kana kobiri.
Vanhu vari kukwanisa havo kutora havasi kukwanisa kuitora sekeshi asi unokwanisa kuswepa sezvamunongoera ndofunga muri kuWashington ikoko zvakawanda zvamunotenga munotenga nechi eswipe.
Dr. Mugano vanoti havatenderani nemashoko aya vachiti vanhu vari kushandisa maATM cards vari kutoomeserwa.
Ndidai swipe yacho ine price 1 asaiva pasina nyaya nekuti kutenga kutenga manje pane maprize 4 yebond note yeeko cash yekuswipa neyecash yecash ndiyo yakachipa zvachose zvisikamboita.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakazivisa kuti Zimbabwe yainge yawana chimwe chikwereti chemari inosvika madhora zviuru mazana matanhatu kubva kubhanga reAfriExim Bank. VaMangudya vakati mari iyi ichabatsira zvikuru kupedza dambudziko rekushomeka kwemari. VaJabangwe vanoti vanotarisira kuona mutsauko wacho.
Zvitarisiro nekuti RBZ yanga ichiti svondo rino iri yanga ichizowana yenye utano ni Samaria yangu chini ya stabilization. Juu zina batiri, nakuti zina zikuwa na Mario kwa uchiguti ni sisi kwa kwe au anita zetu.
Asi vabiti vanoti ukukupedza nguva kutaya nzone river
600 million mukoma blessing idonwe pane mari iri kudiwa
nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti kuti dambudziko rekushomeka kwemari ripere muZimbabwe nyika inofanira kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze kumisa nyaya yeuori kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimisi uye vanotiwo hurumende inofanira kumira kushandisa mari yaisina.
Vamwe vaimbova vashandi vepamugodhi weOld Nick Mine uri kunze kweguta reUlawayo nhasi vapinda muzuva reshanu vachigara panze mushure mekunge chikonzi nemapurisa vavadzinga mudzimba dzavanga vachigara pamugodhi uyu. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Kandi ava vanosvika makumi maviri nevasere pamwe nemhuri dzavo vakadzingwa mudzimba dzepamugodhi wepaOld Nick Mine nemusi wechitatu svondo rapera vachinzi vachafanirwa kuramba vachigara mudzimba idzi sezvo vasingachashande pamugodhi uyu. Asi vamwe vevashandi ava vaudza Studio 7 kuti hapana kwavangaenda nekuti havasati vapiwa mari dzavo dzavakashandira kwemakore akawanda vasati vasiya basa. Mumwe wevanhu ava vasainozi Arieri vanoti vakashandira kambani yeOld Nick Mine kwemakore anopfuura makumi matatu asi kusvikana nhasi havasati vawana mari yavo.
Ndine 34 years ndichishanda panapa, saka ndakatini ndasvisa 65 years dzokuti taya dzese kuti munhu achakwanisi kushanda. Ndopandakamiswa basa. Ora ndinamiswa basa kudaro chindipaika mari ndiyevane kuenda kumusha, hapana chiri kubuda. Nokudaro vakabata zve mari yangu 25% vikwe 3 years service anangumbopiwa kana senti. Ndo zvakaita kuti ndive ndiri pano ndichirambirira ndiri panapa.
Vaarieri vanotiwo vakabhadharira imba yavaigara kwemakore akawanda, saka vaone zvakakodzera kuti vadzingwe mumba umu.
Dzimba idza muri kuona dzakadai idzi ndakapinda 1981 ndichibhadhara $9.75 asi ndichivabvunza kudaro kuti alright ini ndaibhadhara rent $9.75 imi makuti ndichienda ini toda kuisa mushandi ko inini ndakapedza kubhadhara mari yacho muchiti haichabhadhara yakugara mahara inozogarwa nani? Handiti kana chinhu chapedza kubhadharwa chinogarwa nemunhu akabhadhara. Ndosaka maona inini riri panapa.
Amai Mabel Chipazera vane murume wavo ange achishanda paOld Nick Mine uye ivo pachavo vaiitawo basa remumba vachishandira mumwe wevakuru vakuru vepamugodhi uyu. Vanoti kudzingwa kwavo kwakasiya midziyo yavo yapunzika uye kwave kuita kuti vana vavo vatadze kuenda kuchikoro.
Vana vechikoro ndovaka vari kunyanya kuafekta kunyanya. Ndine one ari kubread barracks asi kuenda kuchikoro. Kwaita umwe ari pamahachu laicd nemwana wangu musikana ane mwana ane 3 months tachirara naye panzi akaenda akauya akatorwa natete vake nezuro kuenda kunotendi. Nekuti mhepo yanga yanyanya sezvozvo rain season zvinhu zvakanaiwa zvitupa zvese, saka taafektwa kunyanya. Government ngaipindire kunyanya itione pata chimiro chataiva nacho hachaiti.
Amai Grace Mavangira avo vane mwana wavo ange achishanda pamugodhi uyu achivachengeta ivo pamwe nevamwe vana vavo vatsinhirawo kuti kudzingwa mudzimba uku kwavaunzira matambudziko uye vave kutyira utano hwavo sezvo vasingakwanisi kuwana mvura yakachena yakakwana yekushandisa zuva nezuva. Tendai ndomumwe mwana waamai Mavangira uye ari kuita form 4 pane chimwe chikoro muBulawayo. Tendai anoti ave kutadza kugadzirira bvunzo dzake zvakanaka mushure mekudzingwa mumba uku.
Inini handichakwanisa kuti ndinyatsoverenga zvakanaka nekuti tiri panze panenge pane mhepo mvura iri kunaya. Kuti ndiverenge mabhuku ari kunaya ari kunyorova, saka kuverenga kwachina kunenge kuzvitoti netsei. Kuchikoro ndiri kuenda hangu asi dambudziko rinenge riri panapa pakuverenga.
Old Nick Mine mugodhi wegoridhe waiva pasi pekambani yeFalcon Gold. Pakupera kwegore ra2015 kambani yakazivisa kuti yave yave kuvhara mugodhi uyu nekuda kwekuti goridhe range rave kutengwa nemari shoma pamusika wepasi rose. Izvi zvakasiya vashandi vanosvika mazana matatu vatarisana nekurasikirwa nemabasa. Vanoziva zviri kuitika vanoti pane imwe kambani yakazouya ikati ichazoramba ichiita basa pamugodhi uyu, asi vakuru vakuru vekambani iyi vakati vaizotora vashandi vanenge vabvuma kuti vaisazopiwa mari yavo yavaifanirwa kupiwa nekambani yeFalcon Gold. Parizvo nyaya yevashandi veOld Nick Mine iri mudare reHigh Court uko magweta yevashandi ava ari kurwisa kuti vashandi ava vasadzingwe mudzimba vasati vapiwa mugove wavo wakakwana. Studio 7 haina kwansa kunzwa kubva kuvakuru vakuru veOld Nick Mine kana kumagweta evashandi ava. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini taura ishava.
Kuzvino tomboenda kuna Mavlas Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu pa Facebook nepa WhatsApp.
Tombo kupai zviri kutaurwa nevamwe vatsigiri vedu vepa WhatsApp ye Studio 7.
Gabi havana kudziro niko ambassador wehu muAfrica. Nokuti patao akakundikana kumirira Zimbabwe. Vakakundikana kugadzirisa hutano hwevana veZimbabwe. Vakakundikana kugadzirisa zvipatara zvinokwanisa kuti vanhu varapwe munyika yeZimbabwe. Asi vanhu ivo nehurumende yavo nevaministers avo nemaprime ministers avo vese vanorapwa kunze kwenyika. Zvinoratidza kuti vanhu vakakundikana kusimudzira heupi yeZimbabwe. So vangagona sei kusimudzira heupi Africa ivo vakakonewa kusimudzira yeZimbabwe. Zvakatero futi tinoenderera mberi tichitaura nyaya iyi kuti vekurovana kwakaitwa ikoko kunyaye kusitungwisa iyi inoratidza kuti vanhu veZANUPF they are not ready for election but they are ready for fight. Ndozvinhu zvatinofanira kuti tigadzirise isusu sevana veZimbabwe. Hatifanira kuti tirovane kana tichitaura kuti maelections ndeedemokrasi. Kurovana pane saini yekutya kuratidzoti something is wrong.
Maswera sei veStudio 7, ndinotenda nekusangana nemi muchirongwa ichi tichitaura nezvekunyoreswa kuri kuitwa vanhu kuti vazovhota mugore rinotevera. Isu hatisi kufara nemafambiro ari kuita zvinhu pakunyoresa kwavari kuita. Munzvimbo dzakawanda dzatafamba tiri kuona kuti muri kuitwa iya inonzi Goslow yataiona ichiitika zvakare muna 2013. Takagara isusu tisiri kuvimba nevanhu vezeki ava. Nazvinezvi tiri kuona kuti zvaiitika gore iroro ndo zviri kungoitika iye zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa chirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Ko kambo mai kubva kuna mushakabu chioniso marayire tabatasvika kumagomo echirongwa chedu sezvo nguva iri yapera regai timbotarisa misoro yenawo zvakare.
Sangano reInternational Trade Union Confederation roshoropodza hurumende zvichitevera danho rayo rekubvisa vanhu migwagwa isina kuvatsvagira zvekuita.
Nhengo dzeMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakarohwa kuchitungwidza nemusi wesvondo dzinotadza kumiswa pamberi pematare edzimhosva sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa.
Mabhanga emunyika ochema-chema achiti haachina mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mpufu 2017 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Itoll free number le ezeki sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration but khathe sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi uhamba njani wasiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti uhamba njani izinto ezona lezi zokuvota.
Izakhamizi zakobulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni ukuvota ngocingo olungelanhlawulo olwama toll free lines.
Abantu bayadonda enxa sikhangile thina ikakhulu insiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota xa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kanti vele kuzajintshana.
Iningi labantu bezansi emandebeleni lokhu lingakabhalisi ukuvota emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Umanyano wamabhanga uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma le mali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda lapho umuntu ebhekane lobunzima ebhalisela ukuvota ngokusebenzisa ucingo lokuthinta ngalo abecommission ebona ngezokhetho eyeZEC oloma toll free lines ukwenzela ukuthi uZulu afinyelele ukukhulumisana labeZEC ngembuzo emayelana leBVR kunye lokhetho luka 2018. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ekobulawayo.
Ensukwini ezisanda kwedlula abecommission ebona ngezokhetho abeZEC bethule inombolo zocingo ezingelanhlawulo. Inombolo lezi zimbili enye isebenza kulabo abalomakhala ekhukhwini wekhampani ye-Econet kuthi enye isebenza nge-Net1. Unkosikazi Gladys Mabena isakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu kungabasiza kakhulu ngoba abalalwazi lokuthi yona indlela yokubhalisa nge-BVR isebenza njani njalo belokhu bengakahlangani labantu beZEC ukuthi babafundise ngayo.
I-toll free number le eZEC sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration but khathe sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi kuhamba njani wasiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti uhamba njani izinto ezona lezi zokuvota ngoba khathe lapho esikhona bengilokhu engakezwa ngento zona lezi ze-BVR angilalwazi olukhulu ngakho khona lokuso mina ngiyayithabela kakhulu le number ukuthi sifone singazange siye sibhadale lutho ngoba sonke sizaba lalo ulwazi elokuvota.
Emavikini adluleyo kuvele ukuthi kobulawayo kulabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota nxa kuqathaniswa lamanye amadolobho. Ababona ngezokhetho kunhlanganiso ezizimele zodwa bathi lokhu kubangelwa yikusweleka kolwazi kanye lokukhathala ngoba ukhetho lungavamanga ukuletha inguquko elizweni. Umnumzana Nkosana Khumalo owenhlanganiso yezakhamizi ye-Residents Association uthi leli linyathelo elihle kodwa iZEC kumele ilungise inombolo lezo ngoba kunje kazisebenzi kuhle.
Linyathelo elihle sibili ukuthi iZEC ibe le number engalambadalo ongelantengo ukuthi utshaye khona ucingo kodwa ke inamba yakhona sesiyizame sayizama kaningi-ningi. Kukhona ingxaki ekhona inxa usithi usukhetha ulimi lo ofuna ukuthi ukhulume ngalo ihle yale khonapho kuphelele khonapho. Kodwa ke kulinyathela elihle sibili esilethemba nakho ukuthi baza kuthatha izikhalazo zethu lezi siyabe sizifonela nxa sibatshayela ucingo bezithathe ngokuthembeka kube lempumelelo evela khona.
Unkosikazi Chelesile Mathema esinye laso isakhamuzi uthi inombolo lezo zize ngesikhathi esihle kakhulu njalo zizasiza uZulu ohlala esalele emuva ngokuswela ulwazi.
Kwezinye indawo ngibona abantu bebesukuma sibili lesiyavota ngoba ulwazi lwangikhona ngani bebelwazi kodwa thesi sokuzaba ngcono. ngcono ngenxa ukuthi inamba le yesikhona sizasenza lathi sinjani sibe kwazi sibe lolwazi lokuthi kuvotwa njani kwenziwa njani ngoba thina iBVR leyo besingayazi lokufundiswa ngkhona besingakwaziko mbona ukuthi kobulawa yikwade kuhlala kule namba yentutshane yabantu abavotayo ngokuthi bebengelalwazi lokuthi kuvotwa njani kodwa ngenxa yokuthi kathe sokule namba le sizahamba sibili ngobuningi siyevota.
Kwezinye indaba omama abavela kumaphathi ezepolitiki ehlukeneyo bekhokhelwa unkosikazi Priscilla Misia Irambwi sebeqale indawo lapho omama abangafonela khona ama call center ukuze benelise ukuthola usizo nxa sebehlangane lenhlupho ezehlukeneyo kwezepolitiki. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Ignatius Chombo uphume kumaphephandaba esithi uhulumende useqala ukuhlolisisa ukuthi uZulu angancediswa njani ukuthi enelise ukubhalisa ukuvota kungelankinga ngoba inengi besehlulwa yikukhipha ubufakazi bokuthi bahlala ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje inengi labantu bezansi emandebeleni lokho lingakabhalisi amagamalo kuluhlu lwabavoti emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Abanye abafisa ukubhalisa babikwa bebiselwa emakhaya ngoba bengelazo ingwalo ezidingakalayo ukuthi babhalisele. Uvusi Sizwe Mkhwananzi weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhangela ngezokhetho kulela bezimbabwe Electoral Commission ZEC ithi kusiyafika ngesonto abantu asebenelise ukubhalisa ukuvota e-insiza kanye lasemzingwane bangu-37,151 loba nje inani labantu abakhangelelwe ukuvota kulezo ndawo befika i-350,000. Abantu abangu-623 kubikwa bebiselwe emva ngoba bengelazithupha kukanti abanye babo bebezele ncwadi zoku zalo ama birth certificate njengobufakazi balapho abahlala khona i-proof of residence. Loba nje izekhi ngakatholi ngokugcweleyo inani labantu asebebhalisile phansi kohlelo lutsha olwe-biometric voter registration i-BVR okusobale ukuthi balutshwana abantu ababuya ukuzobhalisa. Ihlandla lokuqala lokubhalisa insiza lengxenye yemzingwane luzagqitshwa ngolwesithathu kuyonale iviki. Unkosazana Linda Mpofu owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust i-CYDT uthi ngokubona kwakhe uZulu udiniwe ngokuba evota kungelanguquko.
Izekhi ikhona lapha ezindaweni okumele bebe khona sibili kodwa uhlupho ukuthi abantu abasukumeli phezulu abantu bayadonda nxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota nxa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kati vele kuzatshintshana. Njengoba nje sikhuluma khathesi abatsha bangale bayagebha emikuteni badinga imali.
Izekhi sivule njalo indawo yokubhalisa kuvota emahofisini abo aselokithini elidala leJawonda kodwa inhlolisiso yenziwe iStudio 7 iveze ukuba ngehola elilodwa kubhalise umuntu oyedwa nje. Lokho akunani lokuthi lawo mahofisi aseduzane lemalokithini. Umsekeli kamongameli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uWellington Nare, usola izekhi ngokungafundisi uZulu ngohlelo olutsha lokuvota olwe-BVR.
Lathi sikhathazeke kakhulu kunabantu bengathumeli phezulu lolu hlelo. Kodwa ke sinanzelele ukuthi mana ingalelungele ukuthi ngalibamba lolu hlelo, ingakho prepared, ngasenza ukuthi uZulu akala information ngokubhaliswa kakutsha. Adumele ngabe izekhi iqalisile yafundisa uZulu ngokuthi uqatha ukuvota lezintshintsho ezikhona ezintshile uvoteni. Kodwa ke akula information, akula ndlela izekhi ehambise ngayo information kumphakathi ukuthi umphakathi azwisise ngokubhalisa kwakuthi uvota. Njalo yikho kwenza uZulu engasumeli phezulu ngalolu hlelo.
Unkosazana Evelyn Ndlovu uleminyaka ekuzalwa engamathumi ayisithupha lasiyagalombili njalo sixoxelaye lapho eqeda ukubhalisa kuvota emahofisini awezekhi aselokitshini.
Lapho engihambe khona ngiserejista ngihambe kuhle bambuza iminyaka yami ngabatshela inamba zesithupha ngabatshela iselfoni inamba yami yefoni ngabatshela bambuza ukuthi livotela ngathi inyaka yonke sivotele wola manxa kuregister ngaze ngivotele kwenye indawo ngaphandle kokuthi ngivotele khona phela akulabuzima njengoba umuntu omdala ngivele yimi ngaqala ukutshela ukhulu uqala ukuthi kuthiwa kuyaregister lapha wathi akulabuzima lami khathi singithe ngivele ethethe ngathi ngingcono ngihle ngizozibhalisela ngiqeda akulalabuzima obukhona nje.
Iningi labantu kubikwa lisithi selidiniwe ukuba livota kungela nguquko ekhona osekudala ukuthi lingathakazeleli ukuvota. Unkosazana Mona Lisa Nkala we-Women Development Association of Zimbabwe i-Waters uthi uzulu kumele abhalise ukuvota nxa efuna kube le nguquko hathi ukuthi agoqe izandla.
Sizama ukubatshela thunkwana khathesi anti isistile entsha so sikhanye thunkwana nxa kulento entsha ingcele mpumela izaba njani izaba different so sambuka encourage uthunkwana bahambe bayavota. Ivoti yakho yi-choice yakho ireason yokuthi abantu bengavoti ngenye yenza ama-results afana.
Lapho uzulu esiyabhalisa kufuze ahambe lesithupha sakhe kumbe ipassport kanye lencwadi efakaza lapho ahlala khona i-proof of residence yona etholakala kumakhansili loba osobhuku. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, eHarare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Live talk lamuhla kuhlelo lwabatsha lwethe connection sixoxa ngokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota kuhlelo oselugqiba ihlandla lakuqala. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Besingakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli lamalunga ayidalela ePhalamende esigabeni seKurdistan okwamanje esiphansi kombuso weIraq solukelwa miswa okwezinye inyanga ezithoba minwe mbili. Lokhu kubangelwe ukuba amabandla ezombusazwe ehlulekile ukuphuma labantu okumele bancintise kulolu khetho obelumele lwenziwe mhla ka-1 Lwezi. Inhlanganiso ye Rotary International esungula umkhankaso wokulwisana lomkhuhlane wepolio emhlabeni jikelele ubika ukuba lonyaka amazwe amabili kuphela yiwo alabantwana abahlaselwe yimkhuhlane emhlabeni jikelele. Lawa mazwe ngathi ele Afghanistan lele Pakistan. Linhlanganiso ithi lokhu kuveza ukuba impi yokuhlaba amajekiseni lemithi yokuvimba umkhuhlane iyaphumelela. Umanyano wamabhanga oweBankers Association of Zimbabwe uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma lemali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe, njalo sekuqakathekiswa abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Lokhu kutsho ukuthi kuya kusiba lukhuni ukuthi uZulu mathupha athole imali emabhanga ngenxa yomumo osukhona. Abalama accounts awe mali yakwamanyamazwe labo babikwa bengasatholi imali yabo yakwamanyamazwe. Wayengumphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Gordon Moyo uthi ilizwe selithwele nzima ngokusilela kwemali ngoba kungela macebo okulihlenga.
Ama bonds wonala asetholakala kubo sephatheleni ikho lapha sekhona. Kawasekho ku informal sector esingathi okusemthethweni nale imali kayikho. Okwesibili sibe singabantu kade sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe iUS dollar. Now imali leyi kayisekho iyaphela ngenxa yokuthi siyasuka lapha sisiyathenga siyawoda ngaphandle sifike sithiye khona le. Nxa siphenduka siyasithola izinto singasela mali. So imali leyi thina iya-exportwa sayihambisa ngaphandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi udubo ukuthi inkokheli zombusazwe seziphelelwe ngumphako.
Iproblem yipolitics akusiyo i-economy. Awungeke ulungise i-economy ungalungisanga ipolitiki kuqala. Ngokuba i-economy idilizwe yipolitiki. Ungakhangela emazweni lapho okume khona ezenotho okume kahle ipolitiki. I-economy kakudingakala into ematikali eyisimangaliso evela kwenye indawo. Kumele umise ezombusazwe ngendlela efaneleyo, kubuzwe ngendlela efaneleyo, kunxuswe ama-investors, kumiswe i-industry. Konke lokho kwenziwa nguhulumende ohlangeneyo kahle ongalwiyo. Ongela corruption uhulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa amakhadi lezinye indlela zokuthenga lokuthengisa ezifana labo makhale khukhwini lobulembu beinternet. Kodwa lezi ndlela azidakazelelwa nguZulu, njalo emaphandleni khona vele kazisebenzi. Isakhamuzi selupane umnumzana Kipa Ngwenya uthi udubo lokusilela kwemali emaphandleni selufike kusibanga esikude.
Ya, dubo lemali. Hey, liyazithaya bhururu, loba uyasebenza, loba kawusebenzi, izinto kuyafana, into zangikhona ngo-on and off. Uya, into zangikhona seziphela within a day. Kusasa namhlanje ungathola kuleyi price, kusasa uyathola sekuleyinye price. So utsho ukuthi hey, i-challenge yemali le ikhanya iyahlupha kakhulu la.
Uncube uthi udubo lokusilela kwemali lukhanya luzaqhubeka kungelasisombululo ngoba abezombusazwe bengalaleli ingcwethi zwakwamanye amazwe ezingaphathisa ekuvuseleleni umnotho welizwe.
Imbono yabo abayikhulumayo kuso sonke isikhathi ngokuphathelene le-economy kayihambisani lalokho okufunwa yilabo abavela ngaphandle abaletha imali elizweni. Sizakhumbula ukuthi kulalokho okuthiwa i-indigenization policy yakhona e-51-49% yonaliyana iyahlupha kakhulu. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu enothweni lezintweni ezingezabo kuthiwa phecelezi i-property rights kuqakathekile. Kumele kuvezwe kahle ukuthontshiwa komthetho okuthiwa i-rule of law. Kumele kucace ukuthi umuntu oze le mali yakhe wayifaka elizweni uza kwenelisa ukuthi uma izinto zingasasebenzi ngendlela efaneleyo akwazi ukuyikhipha leyo mali okuthiwa i-repatriation of i-capital. Izinto zonke ezizona lezo kumele zihlangane zincedise ukuthi labo abavela ngaphandle babe lesiqiniseko okuthiwa yi-confidence ukufaka imali. Kungayibona kuphela kodwa kunye lathi abantu bezimbabwe kumele sisuthise ukuthi ezepolitiki lomthetho kume ngendlela yokuthi ngafaka imali ibe khona.
Isisindo semali yohlobo lwama-bond notes siqhubeka sisiwa nxa siqathaniswa lesedola lemelika. Lanxa uhulumende wayethe sizaqhubeka singuchiki lobhanqa ledola lemelika.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi lizaphuma kunhlanganiso ye-UNESCO ekupheleni komnyaka ozayo. Uheather Nwet, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olwe-State Department, uthi inyathelo leli lenziwe phezu kokuhlolisisa ukuthi elemelika lidingani kunhlanganiso le. Uthi okunye okwenze imelika ithi izaphuma kunhlanganiso le yikuthi ilesikwelede esikhulu kakhulu se-UNESCO esifika izigidi ezingamakhulu amahlanu namatshumi amahlanu amadola, $550 million. Okunye njalo uthi ukulo mthetho ovimbela elemelika ukuthi linike imali inhlanganiso elelizwe lePalestina phakathi. Unwet uthi kukhanya engani ilizwe le-Israel likhangelelwa phansi kunhlanganiso ye-UNESCO. Uthi inhlanganiso ye-UNESCO yayithula ukuthi indawo yedolobho lakudala eleHebron njalo lengcwaba elibizwa ngokuthi yi-Tomb of the Patriarchs ngokwePalestina. Uthi lokho kwakhahlameza kakhulu ilizwe le-Israel. Uphinde wathi umongameli Donald Trump ufisa ukuthi kuguqulwe okuningi okwenziwa yi-UNESCO le-United Nations ukwenzela ukuthi basebenze kahle le nhlanganiso lezi. Loba kunjalo uthi ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lidlelana le-UNESCO njalo kalisoze liguqule elikwenzayo kwezemfundo, ezamasiko, ezembiko lakho konke okwenziwa yi-UNESCO.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo bakubhana ngamazwi abaqeqetshi bamaqembu asefinyelele kufinal eyemncintiswano weChibuku Super Cup. Uphilani Ncube weqembu leHarare City kanye loqembu leHowmine uKelvin Kayindu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leHarare City lifinyelele kufinal yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleBulawayo City nge-1 kanya kusemifinal yakuqala eqhutshelwe enkundleni eBarber Fields ngomgqibelo. Kuthi kweyesibili iqembu leHowmine linqobe leShabane Mine nge-3-1. Limpumela itsho ukuba isifiso sikamqeqetshi weqembu leHarare City uPhilani Ncube esokuba iqondane leqembu ake walisebenzela eminyakeni yedluleyo eleHowmine sifezekile, njengoba phambilini kwemidlalo yangempelaviki waphumela obala ukuba khangelele ukudlala leHowmine kufinal. Lasekupheleni komdlalo wangomgqibelo uphindile njalo ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine kufinal, loba nje lona belikhona lisadlala leqembu leShabane Mine kusemifinal yesibili.
Asingenelanga kufinal ukuba siyeqhubela iqembu leHowmine inkezo, njalo sifisa ingani uKayindu lathi asizwele adlalise abadlali abangajayelwanga ukudlala njengalokho akwenza edlala leqembu leBulawayo City langeqembu lewakhe.
Uncube uhle waqala ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine ngesikhathi iqembu lakhe liphumelele kusigaba sequarter final yenkezo yeChibuku, njalo kuthe ekupheleni komdlalo weqembu leHowmine leShabane Mine uKelvin Kayindu laye watsho ukuba ubonga inkosi ngoba labo akade befuna ukudlala laye leqembu lakhe yibo azadibana labo kufinal.
Sizadlala leqembu ebelivele lisithi lifuna ukudlala lathi, njalo siyabonga inkosi ngoba lokho sokwenzakele. Sizabona lapho okuzawela khona indukulo cawucawu ngoba kuningi okwenzakala phakathi laphandle kwenkundla, njengoba leli qembu esidlala lalo likholwa kwezinye izinto ikade dithina sikhonza uNkulunkulu.
Iqembu lizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu, njalo ngokwesithathu selokhu umncintiswano lo wavuselelwa ukuba iqembu leHarare City lingene kufinal ngemva kokuba ngomnyaka ka-2014 linqotshwe ngele-FC Platinum kufinal, kuthi ngo-2015 liphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-Dynamos. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji. Iqembu lenobuntu elihlabela umculo wembube eliwuxubanisa lowe Afro Jazz elilamalunga amahlano wesifazane lisemelika okwamanje lapho elizacula khona endaweni eziningi ezibalisa iNew York, Florida, West Virginia lezinye. Unkosazana Duduzi Lesibanda, isikhulumeli seqembu leli, uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngalolu daba.
Gudala gudala zisak
kolobecha
izinana
kolobecha
zonke
zonkolobecha
umama bayisay abavele eZimbabwe kobulawayo and silapha eAmerica for our 6-week tour sasihamba nje endaweni ezihlukeneyo
singathi ke kwamanje selihambe ngapi la ngapi
sasifikele eAtlanta sasesiya ke eFlorida eSarasota and then izolo bese Washington DC eMaryland namuhla sise Pennsylvania eErie
zathi zona zolobala ake sizolobetha ukuthi zona zithini
lisuka lapho liyapi
phambi kwakusasa mhlaka 27 sebe sise University of Vermont eBurlington
akusitshele kancane ke ngeqembu leni ukuthi limenja
okay nobuntu ngabo mama bayi 5 uDuduzi Lesibanda Joylin Sibanda uHeather Dube Zanele Maninga lo Thandeka Moyo sivela kobulawayo njalo sihlabela imbube
iziyo futhi mala ngeke angishiye twa
This is our first time to tour in America. We've been touring other countries as well. So, Sagasaya, Europe, Belgium, Italy, Switzerland, Prague, and the Indawes GNA.
Singathi ke kuyinokwalenza lehlabela imbube.
Sananzelela ukuthi khona khona akula omama abahlabela imbube. Ikanti ke imbube kayibandlululi la kumdabuko nje. Omama babekhona bayihlabelayo but when commercialization came in, yasi ke sithatha ngobaba. Ayisiko ukuthi omama kabayivunyeli ukuyihlabela. So lathi sasibona khona lokhu sathi hayi. Mana ke sizame because futhi into ehlukileyo engakazi yenziwe futhi akulaseke bayenza beyaphumelela so thina singabe ukuqala ukuthi siyenze siphumelele so into nje enja enhle ethandwa ngabantu so we decided to do it
singathi ke seleminyaka emingaki lonke khona
sesileminyaka eyisithupha eyi-6 sikwenza lokhu
umculo wenu utholakala ngaphi?
Ngingawuthola ku SoundCloud, la ku iTunes, ku internet. Olingayithola yona iCD ngokwayo National Flower Art Gallery kumbe endaba Book Cafe lapha eAmerica ungahamba ku website yethu www.nobuntu/forwardmusic.com udinge ukuthi singaphi lapha eAmerica ubuye uzothenga iCD ngokwalo manje
so speri mama lo baba
malo baba base arare
so speri mama
le imali yesidiko lapha
li $20 lapha kobulawayo li $10
Mama baseHarare lo ke ngunkosazana Duduzi Lesibanda isikhulumeli seqembu labesifazane elenobuntu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esePennsylvania ngapha kwelemelika hayi isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni amagama abo kuluhlu lokuvota ngocingo olungela inhlawulo lwama toll free lines. iningi labantu bezansi emandebeleni lokhu lingakabhalisi amagama alo kuluhlu lwabavoti endaweni ezibalisa insiza kanye lengxenye yemzingwane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngilithiya ku Studio 7 Live Talk lilontungameli Nkomo, igama lami ngu Chris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.